Mumiriri weChina muZimbabwe vaGao Xiaochang vakazivisa nesuro kuburikidza nedande mutande remuzinda wavo reTwitter kuti China iri kupa nyika yeZimbabwe imwe nhomba inosvika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000. VaXiaochang vanoti ndege yeZimbabwe iyo iri kutarisirwa kutora nhomba iyi yasvika muguta reBeijing nhasi uye vatiwo ndege iyi ichatakura imwe nhomba yakatengwa neZimbabwe kubva kuChina. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti Zimbabwe yakatenga nhomba inosvika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti havana ruzivo rwekuti sei nhomba iyi isina kuuya nenguva yanga yakatarwa, asi vati tibate mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vakurudzirawo hurumende kuti itenge nhomba kubva kune mamwe makambani vachiti vanhu vanenge vari kuratidza kushaya chivimbo nenhomba yeSinopharm iyi.
Zvina musoro kana unyanzvi zvokuramba vachiunza nhomba yeSinopharm kana maHealth Workers asati aigamuchira zvakakwana. Hurumende ngaifungewo nyaya yokuunza mavhaksini. Iko kuChina iko kune mavhaksini maviri, Sinopharm neSinovac. Ngavaunzewo imwewo Sinovac yacho tione kuti izvo yakamira sei.
Asi mukuru anoona nezvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanoti vari kufara nehuwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino, vachiti vane chivimbo chekuti nyika ichasvika pairi kuda pekuti ruzhinji rubayiwe nhomba iyi. Kuwanawo nhomba kubva kune dzimwe nyika dzakaita seAmerica kuri kunetsa, nekuti nyika zhinji dziri kuda kutanga dzabaya vanhu vadzo dzisati dzafunga zvekutengesera dzimwe nyika dzichiri kubudirira. Dr. Madzorera vanoti kunyange pakachinjwa mushonga, dzidziso inofanirwa kupiwa kuvanhu kuti mishonga igamuchirwe nevanhu vakawanda.
Kurudzire ndiko hurumende ndeyekuti izvo ngavadzidzise maHealth Workers. MaHealth Workers haadzidziswe paTV kana paradio. MaHealth Workers anoita masemina. Tinoda kuziva data chairo chairo. Rakasiyana nedata rinoudziwa vanhu vese chikemere. Tinoda kuziva madetails emastudies akaitiwa. Toongorora unyanzvi hwacho. MaHealth Workers haasi vanhu nje kuti vangazi vanodzidziswa paradio.
Hurumende yakazivisawo kuti ine urongwa hwekubaya varayiridzi nhomba iyi kuitira kuti chirwere ichi tisakanganise nyaya dzedzidzo. Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure.
Kubayiwa kwenhomba tirwisana nedenda reCovid-19 inyaya yakakosha chaizvo. Ingabatsirewo chero varayiridzi kuti foro kudzivirira kurwara kana kuparara kweupenyu hwemunhu nekuda kweCovid-19.
Asi vaMasaraure vanoti hurumende inofanirwa kunyatsodonongodza mashandiro emushonga uyu pamwe nezvirwere zvaunogona kukonzeresa kuti vadzidzi vatore danho rekubayiwa kana kuregera vaine ruzivo rwakakwana.
Vanhu havasi kunyatsoisisa nezvemavhaccines ari kupiwa hurumende yedu nevanhu vekuChina. Hurumende ine basa gurusa rekudzidzisa vanhu kuti efikasi yemavhaccines aya yakamira sei. Ine basa rekudzidzisawo zvakare kuti vanhu vazive masaidi efekti emavhaccines aya.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba nyika yose vave zviuru 36,000 300,000 ane 50,000 nevapfumbamwe kana kuti 36,359. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.